Hongu kukokwa seZimbabwe People's First Party takazama kuti vanhu vatikoke, asi isusu pane tsvagiridzo yatakaita tikaona kuti zvanga zvisina kukodzera kuti tiinde tive pamwe chete pagungano iroro. Nyaya iri yekuti pane kutsvaka kwatakaita tichiona kubva pane mumwe musangano yakamboitika muna September gore rapfuura, kuti pane vanhu vamwe vanga vari pakati pomusangano uyoyo weCape Town vane mumwe musangano yavakamboita kunana Ghana uko vakaita muno zvemuZimbabwe, asi musangano iyoyo yanga isina donzvo rekubatanidza maopposition political parties, asi yanga iri musangano yanga ine chinangwa chekuda kuti chimwe chipenga cheZANU-PF chiuye chivhiringidze zvinhu mukati medu semapoka anopikisa. Saka takaona ruoko rwevavo ruchibudikirazve pamusangano uyoyi wanga uchinzi wakaitwa uri kuitwa kuCape Town. Tikaona zvakakodzera kuti aiwa isu semapato anopikisa tanga tagara tine urongwa hwedu, asi pegungano renera tine zvinhu zvakawanda zvatanga tichiita tichigona kugara pasi tichibereketa. Saka takaona kuti aiwa kovekuzve vanozotidana kuti huyai kuno kuCape Town. Ko kuCape Town ndo kwakatsva vive here? Vivi rakatsva muno muZimbabwe ndo matakaona. Nyaya yacho iyoyi yakapesana kushungurudzika kuri kuitika muno muZimbabwe. Saka tinoenda kuCape Town kundokurukura zvinhu zvemuZimbabwe here? Iyo Zimbabwe yacho tinayo, tine zvimwe zvatanga tichiita tega kuno uku.
Asi ndiani chaiyanga akushedza yekumusangano uyu vamawariri sebato?
VaZulu nyaya inoitika ndeyekuti kune kuchinja-chinja kunoitika, kuti uyu wokuGhana musangano munenge muchiti madanwa nenonzi NIMD handizi mangwana yekumount pleasant yanzi Zimbabwe Institute, wokuCape Town wonzi IRI, asi chinenge chiripo ndechekuti munhu mumwe chete unenge achingozama kushandisa icho chiorganization oshandisa icho chiorganization kudeedza vanhu, but chinangwa chaicho chaicho chiripo chatakaona isusu semapato isusu seZimbabwe People First ndechekuti ayo mune chipenga cheZANU-PF chiya chinonzi Lacoste chanhava Munangagwa ichi ndo chiri kusenzesa zvima institutions izvozvo